vachitaura pamunamato waitwa pamba pavazindove avo vakashaya nechitatu mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vati zvinosuwisa kuti vazindove vakashaya nechirwere chegomarara icho chave kupedza vanhu munyika sezvo muzvipatara musina nyanzvi kana mishonga yechirwere ichi
uyezve chinonyanyisa kurota ndechekuti denda ramutora regomarara colon cancer muZimbabwe hamuna zvakakwana zvekurapa vanhu ndozvimwe zvinorwadza zvakare kuti kana uchinge waita dambudziko iri kazhinji kachona ndokupera kwazvo ngatinosurukirwa zvikuru tarasikirwa tiri kuchema kuti hasi tinoti zorora murugare Wellington Zindove ticharamba tichishingaira tichienda mberi nekurwira kodzero kusvika tasvika pari nani senyika yeZimbabwe.
Chiremba zvakare vari mumwe akamboshanda navaZindove vaEdgar Munetsi vati chirwere chegomarara chiri kuwanda munyika uye hurumende inofanira kutora matano ekuona kuti vanhu vaziva nezvechirwere ichi nekukasika.
Tinofunga kuti hurumende inofanira kuti itore matano akati kuti anoita kuti vanhu vagare vachiongororwa nekuti njongonjongo wekurapa kensa chakakosha ndechekuti inofanira kubatwa isati yatekeshera ichiri pekutangisisa nekuti zvizhinji zvacho dzinorapika kana ichinge yakasika kubatwa.
Muzvare Gladys Kachwayo avo vakashanda navaZindove kumasangano akaita seZimbabwe National Students Union neCrisis in Zimbabwe Coalition vati vasuwa zvikuru nekushaya kwavaZindove.
Tarasikirwa zvakanyanya is a movement inoda democracy muZimbabwe nekuenda kwaita vaWellington neZindove, asi tongoramba tichingoshingiswa nenzira yavakafamba nayo tichingorambawo tichiendera mberi nepavasiyira kuitira kuti zvido zvavo zvionekwe zvichicherechedzeswa zvichiitwa realize.
VaProsper Tiringindi ndemuve vechidiki vakabatsirikana nezvirongwa zvaiitwa nesangano ravaZindove reYouth Forum.
Zvinhu zvatikanganisa zvikuru sei munhau dzemaerano nokushanda nezvemayouth, nokuti munhu aishanda nevanhu vakasiyana siyana asingatari kuti unobva kupolitical party ipi, uyezve angari munhu aifarana navanhu. Saka semayouth eZimbabwe tinoti sevanhu kumasvingo tarasikirwa nenhengo yeYouth Forum vaWellington Zindi.
Munyori MDC inotungamirwa namuzvare Toko Zani Kupe vaNixon nyika dzino vati vaZindove munhu afa achirwira kuona kuti Zimbabwe yawana utongo hwejekerere.
Hazvichatinetsei kuti basa ranga richibatwa nemukomana watinge tichikwanisa kuriita. Zvinogwadza ndezvekuti space yanga akabata yemayouth ndiyo yaita kuti even tiedze zvatiri kuzama kuedza kuti tinge tichitora nyika kubva kuzvimbwasungata zvatinoziva zveZANUPF. Saka tarasikirwa zvikuru kwazvo.
Mutauriri weNational Constitutional Assembly Mamadok Chivasa vatiwo nyika yarasikirwa nemunhu airwira kodzero dzevanhu pamwe neutongi hwejekerere. Sangano ravaZindove reYouth Forum rinodzidzisa vechidiki raramo yakanaka munyaya dzematongerwo enyika, utano, tsika nezvimwe, uye vaZindove vange vave nenguva yakareba vachitungamira sangano iri. VaZindove vasiya mudzimai nevana vatatu uye vacharadzikwa mangwana mumusha wekwaZindove kuBikita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.